takaongorora kuti nguva zhinji panouya vakuru vedu kuno kuAmerica havakwanisi kuti vasangana nemamwe mazimbabwens kunge tichipanana namazano. Asi ndinotenda nezvakaitwa nemukuru wenyika vamunangagwa vapurezidendi kuti gore rapera pavakauya kuNew York, vazhinji vedu vemuno muAmerica takaenda kunosangana navo, zvinova zvakatifadza kunyanya. Tichinzwa ivo marongero avari kuita zvinhu kumusha, ivo achinzwawo zvichemo zvedu. Saka ndofunga kuti vakatoparura nyaya yekuti kana kuchinge kuya manhu hurumende kuno kana makurukota ehurumende vange vachisangana nemamwe mazimbabwens.
Pamusangano uyu muri kutarisira kuti pachange paine vanhu vakaita sei vamapondera?
Tanga tichikurudzira kunyanya vanhu vane mabhizinisi kana vanhu vemabhizinisi kana vanhu vane unyanzvi hwemabasa avanoita, zvingave zvematerefoni, zvingave zvemakombiyuta, zvingave zveindastry kana agriculture. Tinavo vanhu vedu vekuZimbabwe vane unyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tanjiti kana tiri tenge tasangana nava tiri kunyanya, munhu ari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hungafambe zvakaita sei. Saka tenge tichiti chara chimwe hachitswanyinda, ivo nezvavari kuita uko nesu nezvatenge tichifunga kuno, tikazvibatanidza pamwe chete ndofunga tingave negwara rakanaka rokuti tipundudze nyika yedu.
Vateereri vangade kuziva vamapondera kuti minista vamutuli ncuve vakatotambira here chikumbiro chokuti vange vachiuya kuWashington DC?
Hongu, ndo zvatakaziviswa nevekuembasi. Isu takatoenda kunokumbira kuembasi kuti zvatanzwa kuti vakuru vari kuuya, tingawane here mukana wekuti tiite se tisangane navowo tizwo kuti kumusha vari kuzvinhu zvirikufamba zvakaita sei, isusiwo tichivapo nechi nekutiwo mafungiro edu akaita sei. Ndinofunga kuti tada kuti tipfuure pachinhano chekuti chenge chingonyunyuta nguva dzese tisina zvatiri kubatsirawo nazvo. Saka tatira munhu nganyunyute zvake, asi iwewo unofanira kuve neimwe nzira yaungabatsire nazvo zviri kunetsa kumusha.
Vakateerera panguva ino vamapondera vangadewo kuziva kuti musangano uyu uri kuitirwa kupi chaiko?
Uri kuitirwa kuembasi, kuZimbabwe embasi, unoondo kumuzinda kwedu kasevanhu wekuZimbabwe. Uchange uri kumusi wechitatu from 5:30 to 8 o'clock, ingwe yekuti tinge tichipana namazano. It's there to establish a conversation between isusu nevanhu vekumusha.
Kune vamwe vanokwanisa kunge vachitadza kunge vari pamusangano penyu apa vamapondera, tichitarisa kuti America yakakurisa, vanokwanisawo sei kuwana mashoko amunenge muchikurukura musi uyu?
Tinenge tiine inonzi live streaming. Vamwe vanouya nemafoni avo vachiita vachirekodha vachiita live stream kuti pamafacebook avo kana izvi nepafacebook vari kubatsira kugadzidzawo zvinhu vewafamba wapota. Mukaenda pafacebook pavo vachapa more detailswo zvakare kuti uchida kuti unzwe kuti zvinhu zvofamba sei palive streaming.
Urongwa uhu huri kukokerwa nesangano rinonzi chiina yavamapondera?
Hazvina sangano, ndezvemazimbabwens vakatorwa initiative yekuti kana vanhu vachiuya ngavaita se tingakwanisa kuvaona here. Handifunga kuti ticharamba takabatwa nekuti musangano rudzii kuita sei. Chikuru ndechekuti mazimbabwens takwanisa kuti tisangane here. Takawanda, takasiyana siyana muno mabhizinesi people, vanhu vane maprofessions akasiyana siyana nevamwewo vane zvakasiyana siyana vasiri kana maprofessionals vasiana kuti vachingova mabhizinessmen kana ungova mazimbabwenwo anoshungu dzekuziva kuti kumusha zvifamba zvakaita sei, vaine shungu dzekuti zvii zvavangaite kubatsira ikoko.